maconsultations iayo akaitwa tikataura nema MP tikataura nema councillors takaenda zvakare kune each and every constituency iri muno muZimbabwe tikataura nevanhu kusanganisira maconstituency atisina vatungamiriri muparliament but ese maconstituency ari 210 takatuma nhume dzaisanganisira mamembers enational executive nema MP acho kuti tinonzwa kuti zvazvadai todii so that part yakapera maconsultations saka tahate draft report yatiri kupedzisa kugadzirisa dhasi uno nemusi wechipiri tichange tiine musangano wedu wenational standing committee apo patichange tichinoisa report iyoyo yemaconsultations before the leadership then musi wechitatu tichazenge tichiita musangano wedu wenational executive pamwe nenational council ndo mabato anokwanisa kuti achipa direction kuti zvonzii pazvasvika pakadai apa
vamwe vahwende vari kuti ko madi kungoregedza kutoenda kuparamende kwacho zvachose moenda kumaby elections nekuti kumatare kunenge kusina chiri kubuda
hongu pfungwa dziripo dzakasiyana-siyana dziri kutaurwa nevanhu pamusoro pekuti zvazvadai todini izvi ndo zvimwe zviri mureport yatiri kuenda kunopresenta kumaorgans emusangano kuMDC Alliance madecisions edu ese anoitwa nemaorgans emusangano so musi wechitatu tinenge toziva kuti vatungamiriri vemusangano vari kuti totora gwara ripi isu basa redu ibasa rekushandira maorgans emusangano but ndovene vemusangano ndo vachatiudza kuti todini
takaonawo mai kupe nechikwata chavo vachienda kubhuera uko kuguva ravatsvangirai munotiwo kudii nechiiti kwechi
isu zvedu separty hatina zvakanyanya zvekutaura pamusoro pechiitiko ichi mhuri yavatsvangirai ndiyo inoona nezvekuchengetedzwa kwepakaradzikwa mutungamiriri wedu wavatsvangirai asi chinongotishamisa chete ndechekuti vanhu ngavasashandisa vatsvangirai pakujustifya kutengesa kwavari kuita